kuti taenderera mberi nekuratidzira kukutange kuri chinhu chichaitwa vhiki nevhiki rega rega kusvikira nhunha dzedu dzanzwikwa, tichiendererawo zvemberi nekuregera kuenda kumabasa kwatakatanga kare, asi tichichinja nzvimbo dzatava tichambogadzira tichiti mapoverty camps kuti dzichiita nzvimbo dzekuwana kwemapublic services asi isakwanisa kupiwa nehurumende.
Izvi zvinorevei vamasaraure?
Zvazvoreva ndezvekuti people to people solidarity centers, yekuti taakudzidzisa vana mahara asi tisingadzidzisire muzvikoro sezvatakambike tichironga. Saka taboronga kumashure, ndo zvataakuchinja mapoverty camps zvataa tichigadzira kuti ave nzvimbo dzekudzidzisa vana mahara.
Handiti kudzidzisa kuti kana muchidzidzisa vana mahara zvinokubatirai sei panyaya dzemari inopinda muhomwe dzenyu pachinambo chekuti dee maango vadzidzisa vari muzvikoro? Mutsauko wacho uri pati apo?
Hondo yatinayo haisi hondo yekurwisana nevarombo sesu vane vana vatodzidzisa muzvikoro. Tine hondo naemployer wedu uyo anofanira kunge achitibhadhara ari kuramba. Asi tinoziva kuti employer wedu vana vavo havadzidze muzvikoro zvatinodzidzisa, vanodzidza mhiri vachidzidza kunana Australia, kunana Britain. Saka sevarombo tiri kuti hatinganyimane dzidzo mukutambura kwedu. Mukutambura kwedu tichadzidzisa vamwe varombo sesu tichiita kuti vawane dzidzo, sezvo asi hatisi kuzoita izvi tiri muhapwa dzaemployer asingadi kubhadhara. Saka zvikoro zvake zvaakagadzira zvinoita kuti iye aite government achagara nazvo, asi basa redu tichaita tisingashandiremo, tichibatana pamwe chete sevarombo vanotambura vakaraswa nehurumende.